Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri kurume 16, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhasi taungana kutambira nhomba yepiri kubva kuChina zviuru mazana maviri eSinopharm.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vatambira nhomba dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19 dzinosvika zviuru mazana mana kubva kuChina. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reATUS rinopa hurumende svondo rimwe chete rekugadzirisa zvichemo zvevarayiridzi. Hurumende inowedzera negore kurambidzwa kutengesa pamusika weZimbabwe Stock Exchange kwemakambani anoti Old Mutual nePretoria Portland Cement. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vatambira nhomba dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19 dzinosvika zviuru mazana mana kubva kuChina. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura panhandare yeRobert Mugabe International Airport, vamunangagwa vati nhomba dzinoita mazana maviri ezviuru dzakapiwa Zimbabwe serubatsiro neChina. Nhomba idzi dzakagadzirwa nekambani yeSinopharm. Pamusoro pezvo, vamunangagwa vatiwo Zimbabwe yakatenga dzimwe nhomba mazana maviri ezviuru dzemhando yeSinovac senzira yekurwisa chirwere cheCOVID-19. Sinovac inogadzirwa zvakare kuChina.
Today we are gathered to receive the second batch of 200,000 vaccine doses donated to Zimbabwe by the People's Republic of China.
Nhasi taungana kutambira nhomba yepiri kubva kuChina zviuru mazana maviri eSinopharm pamwe nezviuru mazana maviri enhomba yeSinovac uyezve zvekushandisa zvinoita miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri zvatakatenga kuSinopharm.
Vamunangagwa vati kubayiwa kwenhomba ndiko chete kunoita kuti Zimbabwe ikunde chirwere cheCOVID-19. Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati kuuya kwenhomba idzi chinhu chakanaka zvikuru uye ndizvo zvavagara vachikurudzira hurumende kuti iite. VaMadzorera vatiwo zvinogona kubatsira kuti vanhu vave nechido chekunobayiwa.
Zvokuwedzera mhando nemhando dzenhomba dzakasiyana-siyana dzeCOVID-19 zvinobetsera zvikuru kuimprova confidence yevanhu panhomba iyi. Tiri kunzwa kuti pane nhomba yeSinovac yauyawo zvakare. Zvinobetsera vamwe vachasarudza iyoyo nokuti papa ne runyere kupe rwokuti ndiyo iri kushandiswa kuChina ikoko. Tinotarisira kuti hurumende ichawedzera dzimwe nhombawo. Vana Sputnik V vatakanzwa neimwe yekuIndia yeya vachiramba vachiwedzera neJohnson and Johnson kuti vanhu vawane variety yokuchuza kubva kwairi.
VaMadzorera vatiwo zvakakosha kuti hurumende isimbise kurudziro yekuti vanhu vaende kunobayiwa. Vatiwo kuunganidza nhomba munyika hazvibatsiri zvakanyanya kana dzisiri kushanda basa radzo. VaMadzorera vati zvakakosha kuti vamunangagwa vabayiwe nhomba pajekerere vachiti zvikaitwa vanhu vanovimba nenhomba dziri kubayiwa munyika.
Saka hurumende ngaishande zvikuru nemahealth workers kuvadzidzisa nokuti vaigamuchire. Chechipiri, toda kuona waka mukuru wenyika achibayiwa waka tozoti nhomba yakanaka. deyabaiwa iri Sinopharm yakatanga kuunza kaiyo yatakabaiwawo vamwe zvingape confidence kuvanhu nokuti ndo nhomba vanhu yavane doubt nayo zvikuru.
Mutungamiriri wesangano remachiremba akazvimiririra Remedical and Dental Private Practitioners of Zimbabwe Association, Dr. Johannes Marisa, vatiwo munyika munodiwa dzidziso zvakanyanya, vachiti mashoko enhema pamusoro penhomba dziri kubayiwa munyika ndiwo akanyanya zvichienzaniswa nemashoko echokwadi. VaMarisa, avo vakatobayiwa nhomba yepiri yeCOVID-19, vati manyepo ekuti nhomba iyi iri kurwarisa kana kuuraya vanhu. VaMarisa vati vanhu vanoda kudzidziswa zvakanyanya kuti kubayiwa nhomba ndonzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19.
Vanhu vanofanira kudzidziswa zvokwadi zvokwadi zvakanakira vaccination kana kuti kutambira nhomba iyo yeCOVID-19, uye tozama kuti vaya vanotumidzirawo mashoko enhema tivewo isu vanhu vanospreada mashoko echokwadi kuita kukaundawo mashoko enhema.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vazivisawo kuti veruzhinji vasatyira kuti nhomba iyi inogona kupera simba rayo isati yashandiswa setarwa mishonga iyi yakakura. VaMujiri vati bazi ravo riri kuramba richipa dzidziso pamusoro pechirwere cheCOVID-19 pamwe nedzidziso pamusoro penhomba iri kushandiswa munyika nechinangwa chekuti vanhu vakawanda vabayiwe nhomba senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19.
Vanhu parizvino rasimudzira kudzidzisa vanhu kunaka nekushanda kunoita nhombo iyoyi. Vane atingati maoutreach programs vari kufamba kumaprovinces vachidzidzisa vanhu. Tanga tiine risk communication, community engagement inofamba mumamusha achivata interpersonal kuti rinoshanda uye rakanaka.
Kusvika nezuro vanhu zviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matanhatu kana kuti 37,660 vanga vabayiwa nhomba yeSinopharm munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Komiti yeparamende inoona nezvekurima nhasi yaratidza kusafara kwayo nekusarongeka zvakanaka kwekambani yeTobacco Industries Marketing Board, apo kambani yaudza komiti kuti haisati yave nehwaro hwekuti varimi vachabhadharwa sei panguva iyo kwasara masvondo matatu ekuti varimi vatengese fodya yavo. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano kuzeya gadziro yemwaka wekutengesa fodya gore rino, mukuru wekambani yeTIMB Dr. Andrew Matibiri pamwe nasachigaro webhodhi rekambani iyi vaPat Devenish vati gadziriro dzave pachidanho chepamusoro, asi vachakamirira kunzwa kubva kuReserve Bank of Zimbabwe kuti varimi vachabhadharwa sei. Nhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvekurima dzange dzichida kuziva kuti ndeapi matanho akatorwa nekambani iyi kugadzirisa nyaya dzemari dzinogara dzichichema-chema nevarimi gore negore. Imwe nhengo yekomiti vaBramwe Seremwe vati varimi havasi kufara nemabhadharo rwe avari kuitwa.
Mafarma zvavino nechichemo kuti ari atukwana ishoma kuti ndivogona even 1 hectare price yo 1 hectare yofodya irimwe ndikukosa mari yakaona ari maUS, asi kana vakuzotengerwa ya achiti kubhaida imwe chiku mazim dora. Saka vanhu vari kuchema kuti aiwa dai mati wedzerawo mari yefodsex vaona mari yakati kurei.
Asi vaMatibiri vati TIMB haisati yaudzwa neRBZ kuti varimi vachabhadharwa sei, asi vati vanoziva matambudziko nezvichemo zvevarimi uye vakazviendesa kuRBZ.
Ya hongu chichemo ichache varimi takachinzwa tikachitambira tikachisumudzira kuenda kuReserve Bank kuti vaone zvavangaite ne 60% iyoyo kuti vangaipamidzire here kukwira ipapo. Saka tangomirira kubva kwavari sekutaura kwandaita iye zvino zvatsatapiwa yatingati gwaro repamutemo rekuti ndozvichaitika izvi.
Sachigaro wekomiti vaJustice Meya waJajena vati komiti yavo haingaenderere mberi nemusangano kana TIMB isati yave kuziva kuti varimi vachabhadharwa sei. Nekudaro vati vachaita mumusangano nekambani iyi misika yefodya isati yavhurwa musi wa 7 kubvumbi mukuru werimwe remasangano anomirira varimi munyika reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru kuti kunyange hazvo RBZ yakavaziisa kuti yawedzera mari yekunze ichatambirwa nevarimi kubva pazvikamu makuma shanu kusvika pazvikamu makuma tanhatu kubva muzana havasati vaudzwa kuti vachabhadharwa sei vaZakaria vati varimi vanoda kuti mari iyi iwedzerwe kusvika pazvikamu makuma sere kubva muzana vatiwo zvakakosha kuti pave nehwaro hwekuti fodya inotengeswa sei kwete kuti gore negore panotsvagwa nzira yekuti zvinhu zvinofambiswa sei
asi gore negore kunoda kugadzirwa kuti tinotenge tinofambisa sei makauno gore negore azvaifanira kudaro policy inofanira kungovapo inoratidza kuti chinhu ichi chinozikanwa kuti chichava fodya ichava kuvarimi vachavako misika ichavako saka zvinongofanira kuti zvifambiswe sezvangofanana nokuti kana waenda kusupermarket uchida kunotenga chingwa haumbosviki uchibvunzwa kuti ndobhadhara sei unongosvika uchindoda chingwa ichi ndozvatinofanira kuita
vatiwo mwaka wegore rino wange wakanaka chose uye varimi vanofanira kuudzwa nyaya dzekuti vanobhadharwa sei paine nguva
hapana nguva zvachose nekuti kana kuine zvinenge zvabuda kuti vanhu vanobhadharwa sei nenzira dzakadii zvinoda kuti zvichisvitswa zvekuvarimi nguva vasati vatanga kufambisa fodya yavo saka hapana nguva zvachose kana takatarisa zvinhu izvi zvazvisingadi kuti tirasirwe nemwaka wakadai wekuti nguva yanaya zvakanaka purodhakti yavapo asi totadza kuwirirana kana kuziva kuti zvinhu zvichafambiswa sei nguva iripo
mukuru weRBZ Dr John Mangudya vati iyi inyaya yavakatogadzirisa asi vamangudya havana kutipa zvizere panyaya iyi pataenda pamhepo TIMB yazivisa kuti misika yefodya mitatu inoti Tobacco Sales Floor, Boka Tobacco Floors pamwe nePremier Tobacco Auction Floor ichavhura misika yayo muHarare musi wa 7 kubvumbi uye misika iyi ichange ichitevedza mitemo yese nazvose zvinodiwa kudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19 yati pane makambani makumi maviri nemasere achange achitenga fodya pamisika iyi yatiwo kune nzvimbo shanu dzichange dzichitengerwa fodya nemakambani akazvimirira kwaRusape Marondera Bindura Mvurwi neKaroi uye kunzvimbo idzi fodya ichatanga kutengwa musi wa 8 kubvumbi pane makambani makumi matatu nemapfumbamwe achange achitenga fodya kunzvimbo idzi uwandu hwefodya gore rino hunotarisirwa kukwira kubva pamakeiji mamiriyoni zana nemakumi masere nemana kusvika pamakeiji mamiriyoni mazana maviri kana kudarika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ranyorera hurumende richipa svondo rimwe chete rekuti igadzirise zvichemo zvevarayiridzi kukundikana kwayo nhengo dzaro pamwe nevabereki vanozopinda mumigwagwa vachiratidzira nyika yose. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti vatosvitsa gwaro ravo rine zvinyunyuto zvipfumbamwe kumapazi anoti redzidzo rinoona nezvevashandi vehurumende rePublic Service Commission pamwe nekumahofisi emutungamiri wenyika vachivazivisa kuti vacharatidzira nemusi wa22 kurume kana zvichemo zvavo zvisati zvagadziriswa. Zvimwe zvezvinhu zvavanoti zvinofanirwa kutanga zvagadziriswa zvinosanganisira nyaya dzemihoro yavo iyo vanoda kuti idzokere pamadhora mazana mashanu nemakumi maviri ekuamerica avaitambira muna gumi guru 2018 kuteverwa kwenzira dzekudzivirira nadzo kupararira kwecovid-19 muzvikoro kugadzirira zvakakwana kwevadzidzisi pamwe nevadzidzi kudzikira zvakanyanya kweuwandu hwevana vakabudirira pabvunzo dzegore rapera pamwewo nekukwira kweuwandu hwevanasikana vachiri kuenda kuchikoro vari kubata pamuviri. Zuva ratarwa nesangano iri kuti riratidzire ndiro zvakare zuva rinotarisirwa kuvhurwa kwezvikoro pachikamu chepiri kana kuti phase 2. Vamasaraure vanoti kana vakasawana mhinduro vacharatidzira vachinosiya magwaro enyunyuto kumahofisi edzidzo nyika yose.
Tiri kuona dambudziko rekuti hurumende haisi kukoshesa dzidzo yevana vedu nekuti iri kurega kugadzirisa nhuna dzatakaburita vapa kare. Mukarangarira gore rapfuura takaparura gwaro Education Crisis Report September 2020 tichitsanangura nhuna dzese dziripo nezvingaitwe nehurumende kuti zvikoro zvedu zvivhure zvakanaka vana vadzidze. Tiri kuona hurumende iri kuramba yakapeta kuita maoko isina zvairi kuita nezvazvo takutanga kwegore zvakare takanyorera hurumende pamwe chete Federation of Zimbabwe Education vanyorerawo zvakare ichingora ichivakumbira hurumende kuti igadzirise zvichemo saka tapa hurumende kusvika musi wa 22 March idzi nyaya dzainge ichiziya kare kuti kana ichinge isati yagadzira nyaya iyi kuchazoona kuratidzira nyika yese varayiridzi vachibatana nemaparents kurwira dzidzo yemuzimbabwe kuti isarambe ichiendeswa kumaweri nehurumende iri kuratidza kuti haina hanya
kuratidzira kunouya nenzira dzakasiyana-siyana vamasaraure imi mucharatidzira nemutoo upi
tichange tiine magwaro enyuniti achange achitorwa kubva kumadistrict ese vanhu vachifamba mumigwagwa vachinotura magwaro aya kuvatungamiriri vehurumende vanenge vari mudunhu imomo kumahofisi makuru emutungamiriri wenyika vaemarson mnangagwa achivazivisa kuti ngavagadzirise nyaya idzi dzedzidzo vamwewo vachange vachijoina kuratidzira uko vari pamadandemutande vachingosumudzawo maplakadzi avo vari mudzimba vachikanda pamasocial media nepamwe kuzipurakiraidza kunyunyuta kwedu kampeni yatiri kuita tikukondinya nekampeni yedu yesave our education ZW campaign iyo yatakatanga kuparura gore rapera tichiedza kushingirira kuti tinyengeredze hurumende kuti igadzirise zvatadzisa dzidzo yemuzimbabwe kuti ifambire peri
tinoonawo kuti musi wamasarudza kuratidzira musi unenge uchivhurwa zvikoro pachikamu chechipiri yatingati phase 2 muri kutarisira here kuti nhengo dzenyu dzichazoenda kumabasa dzichizonoratidzira zvakare
nhengo dzedu dzagara hadzikwanisi kuenda kumabasa kana nhuna yemasalari isati yagadzirwa saka tiri kutoita kuti tiratidzire apa inyaya yekuti tiri kurwadziwa kuti tingogara kudzimba tichiti hatina mari iyo hurumende isina hanya vatinenge tichikuvadza vana
mazivisa here hurumende nezveurongwa hwenyu hwekuratidzirawo
hoku tatovazivisa tikatovapa outbetup yatavanyorera iri gwaro kuti chigadzisai zviri zvikwapo zva 22 pasi asi tagara tinongovazivisa zvinhu zvakavata gadzirisai apa gadzirisai apa asi vanoratidza kuti vanenge vachiita zvitanda munzeve saka rwendo rwunoita kuti tomboenda kwavari ikoko tinyatsovaudza nemuromo kuti dambudziko riraba rakurisa raakupisa rakuda kukurumidza kutsimuka
vanga vari mutungamiri weatuz vaobert masaraure vari parunhare muharare nestudio 7 asi mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti kunyange hazvo vari kunzwawo nezveurongwa hwekuda kuratidzira kwesangano reatuz uhu kuburikidza nemadande mutande hurumende yanga yagara ichitogadzirisa zvinyunyuto zvavo nechakare vandoro vanoti vari kukurudzira nhengo dzeatuz kuti dzidzokere kumabasa panovhurwa zvikoro svendo rinouya nemuvhuro
bazi reprimary nesecondary education riri kuziva hazvo kuti pane mateachers union akaita seinonzi atuz ine nhengo dzinokwana 386 members vari kuti ivo musi wa22 March vanenge vachiudza mamembers avo kuti vasaenda kubasa tiri kuzviona zvedu mumasocial media umu asi isu sebazi reprimary nesecondary education tiri kuramba takatarisa kuenda kumberi nekuvhurwa kwezvikoro tichipa dzidzo yemhando yepamusorosoro uye ine unyanzvi kuvanhu vese vemuzimbabwe zvatakadai takatovhura zvikoro tine maticha akawanda chaizvo nevadzidzi vakawanda vari kuuya kuchikoro nekuti vari kuda kusimudzira nyika yezimbabwe
ko zvichemo zvavo zvavari kutaura mugwaro ravo renyunyuto iri muri kuzvibata sei
isu sebazi reprimary and secondary education tiri kutozvigadzirisa zvimwe takatogadzirisa zvimwe zvitori mumaplans edu saka tinenge tichingokurudzirawo nhengo dzeatuz kuti vauya havo kuzodzidzisa musi wemande vasanyanya kushungurudzika kuti hurumende haisi kuteerera zvichemo tinenge tichida kuti zvinhu zvienderere mberi tichitaurirana tese tibatane kuti tikudziridze nyika yedu yezimbabwe
mutauriri webazi redzidzo vataungana ndoro vari parunhare muharare nestudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika mukuru anoona nezverubatsiro musangano reunited nations kana kuti humanitarian coordinator musouth sudan vaalain nodeu vaburitsa gwaro rekupemha mari inoita bhiriyoni rimwe chete nemazana manomwe emamiriyoni emadhora ekuamerica iyo ichashandiswa mukutengera chikafu vanhu vemusouth sudan vanosvika mamiriyoni matanhatu nemazana matanhatu ezviuru North Korea yaburitsa mashoko ekutyisidzira America ne South Korea. Kim Jong-un, hanzvadzi yemutungamiri weNorth Korea Kim Jong-un, aburitsa mashoko achizivisa kuti nyika mbiri idzi, America ne South Korea, dzichazvionera pamhuno sefodya zvichitevera kuita kwakaitwa nenyika mbiri idzi urongwa hwepagore hwekusimbisa mauto adzo, dzichiita izvi dzakabatana. Mashoko aya anotevera nhaurirano dzapindwa nhasi muTokyo kuJapan negurukotaro zvekunze kweAmerica vaAntony Blinken pamwe negurukotaro zvekudzivirirwa kweAmerica vaLloyd Austin. Gurukotaro zvemari vamutumi Ncube vakazivisa mugwaro rehurumende kana kuti Government Gazette kuti vari kuwedzera negore kurambidzwa kutengesa pamusika weZimbabwe Stock Exchange kwemakambani anoti Old Mutual nePretoria Portland Cement kana kuti PPC, ayo ari kupomerwa mhosva yekukonzera kusagadzikana kwehupfumi nekuburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Asi danho iri riri kushorwa nedzimwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Makambani maviri aya akatanga kurambidzwa kutengesa pamusika weZimbabwe Stock Exchange kana kuti ZSE gore rapera, apo hurumende yakati yainge yatanga kuaferefeta ichiapomera mhosva yekuburitsa mari yekunze kana kuti foreign currency zvisiri pamutemo, izvo zvinonzi zvaikonzera kusagadzikana kwedhora remunyika. VaNcube vanoti vachiri kuongorora zvakabuda muongororo kana kuti audit report yemakambani aya. Ko, zvaitwa navaNcube izvi zvinorevei chaizvo? Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti
nyaya yekusaspenda Old Mutual nePPC kwerimwe gore handifungi kuti danho rakanaka ratorwa naminister of finance. Kana pakutanga takazvitaura kuti hazvibatsiri kusaspenda makambani makuru akaita sana Old Mutual nanaPPC, nekuti ndo makambani akabata stock market yeZimbabwe. Zvinotumira meseji yakaipa kunze kwenyika kuti Zimbabwe haisiri open for business.
Asika vanasoro jena vanoti hapana nhunzi inomara pasina ronda. Tabvunza muzvinafundo Mugano.
Argument ya Minister of Finance ndeyekuti mastocks emakambani aya anga achikonzera kuti rate iite chimbuka mupengo. Asi tikazviongorora nezvekuti yes, zvinokwanisa kunge zvichidaro kana tichitarisa kuti marates aifamba sei, nekuti paya pane marates eblack market akanga ane mazita akasiyana-siyana aisanganisa Old Mutual implied rate. But nanhasi tinawo kamarates acho, tine eco cash rate irimo market vanhu vanochinja mari vanozviziva. Takasaspenda eco cash yese here. Tinawo ma speculative rates arimo market haana basa ne Old Mutual implied rate. Tinawo ma rates e black market asiri ma speculative ekuti unotenga ne 120 against $1. Zvingori mumarket.
Ko, pane chimwe here chaikwanisa kuitwa nehurumende pane kurova makambani aya nembara matonya? Tabvunza vaMugano.
Inini ndinofunga kuti hatikurudzirwi sehurumende kuti vapise imba nekuti mapinda gonzo, nekuti pane zvimwe zvikuru zviri kubva pamashares iwaya mastocks and Old Mutual atenga ati maportfolio investments. Kana isina suspended, Zimbabwe ine mukana wekuona mainvestments anobva kunze kwenyika anonga achitenga mashares Old Mutual, towana mari kunze kwenyika, particularly right now nenguva yeCOVID-19. Saka tichisuspenda the big players vepastock exchange, zviri kureva kuti activity yepastock exchange yadzikira. Ii ndaifunga kuti Minister of Finance neReserve Bank vaifanira kushanda zvakasimba kuita kuti mari irambe ichiwanika paauction system. Handifungi pane munhu angada kuenda kublack market kana paauction system iripo.
Asi vachipindura vaimbova mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vati
mavonera atakaita kuti vasuspenda izvi zvichokwadi pakaita mukana wokuratidza kuti mari dziya dzaitengeswa pamusika mutema dzakabva dzabvapo. Saka pakabva pava neumwe neimwe stability kana kuti pano hongororo unenge unoratidzika kuti uri wenzira yekutengeserana mari nokoko zvinenge zvikapera.
Ko, poitwa sei kuti vanhu vasaswere vachivhiya katiyo? Tabvunza vaJokonya zvakare.
Dei vakurumidza kuongorora gwaro ravakawana nokuti Stock Exchange vanga vafunga kuti vanovarongera yoku Victoria Falls. Vakailoncha kudhara. Saka hatione chanonotsa kuti vanhu havanoregister ku Stock Exchange iyoyo. Dezva zvaitwa izvoti vakurumidza vanhu vanovaisa ku Stock Exchange iyoyo vakati tovabvisa tovaisa ku Stock Exchange inogona kutredwa neme foreign currency nevari kunze nevari muno munyika. Deva vadaro vaita zvakanaka.
Nyanzvi munyadzi zvemabhanga vaGilbert Mponda vatiwo
pane report yakaitwa audit report yainyatso kuongorora kuti mashare aya kufamba kwaaita achitengwa muZimbabwe achitengeswa kuLondon mari yacho yaizombofambiswa sei uyezve vakazvita ndivanani uyezve mari yakabuda. Saka gurukuta rezvemari richiri kutarisa report iyoyi kuti vaone kuti zvonyatsogadziriswa sei mashare asati abvumidzwa kutengeswa zvakare.
Asi vamponda vakurudzirawo kuti vanxube vapete nyaya iyi nechimbi-chimbi nekuti
hazvikodzeri kuti mashares arambe ari suspended anoti vanhu vanenge vakaisa mari dzavo imomo.
Makambani maviri aya achiri kuita hawo bhizimisi pamisika yekunze kwenyika sezvo Old Mutual iri paLondon neJohannesburg Stock Exchanges, ukuwo PPC iri paBotswana neJohannesburg Stock Exchanges. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Panguwa iyo vanhu vakawanda vari kuratidza kusavimba nenhomba yeSinopharm, dzimwe nyanzvi munyadze utano dziri kuenderera mberi dzichikurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba iyi. Muhurukuru yavaita naMike Hove weStudio 7, nyanzvi munyadze utano Dr. Tinotenda Simemeza vari kukurudzira hurumende kuti itange zvirongwa zvakanangana nekudzidzisa veruzhinji zvakadzama nezvenhomba yeSinopharm, kuitira kuti vanhu vasatye kuitora.
Vaccine chainoita anobetsera kuti kana uchinge wazotapukirwa nechirwere achinyanye kukuaffecta maningi. Vaccine is not a cure, but inobetsera kuti wakabatira chirwere haurware maningi uyezve unokurumidza kupora such that haukwanise kuzospreada kune vamwe. KuSinopharm iyi inotibetsera here? Sezvamukona mafrontline workers ari kubayiwa nenyaya yekuti ndinofunga vanounderstand the science behind it, but kune kushomeka kwekutapukirwa kweinformation muvanhu nenyaya yekuti vanhu havasi kunzwisisa the science behind it. Mavaccines akaita seSinopharm anotibetsera kunyange kune amwe mavariant ariko, iro rinotibetsera kuti kana uchinge wawana chero variant yechirwere checoronavirus haukwanise kuzoaffectwa nevirus maningi zvakapfurikidzira. Kurwara kwako hakuzonyanye kuita kuti usvike pakuzofa. Saka tinoona izvo macountries akawanda izvezvi, kune Morocco, kune Egypt, kune Dubai, the United, the UAE, vese vari kutora Sinopharm ende vari kuratidza kuti iri kushanda munyika idzodzo.
Takanzwa mutungamiriri wenyika vamunangagwa vachiti aiwa pachange pachiuya dzimwewo nhomba. Nemaondero enyu mungati nhomba idzi dzakasiyana siyana dziri kuuya munyika dzichaita kuti zvive nyore kuti vanhu vagamuchire nhomba here munyika?
Ndinoona kunge vanhu vachatanga kuzvigamuchira, but I think ndinoda kukurudzira kuti vanhu chero vaccine iripo yakanaka kuti ungewo uchiitora nenyaya yekuti mavaccines anotibetsera. Ingave ichibva kuChina, ingave ichibva kuAmerica, ingave ichibva kuBritain, ese mavaccines anobetsera. Ndozvikuratidza studies ari kuproduswa handiti. Kana ese arimo munyika zvinobetsera kuti vamwe vanenge vane chida zvavaruda kusarudza zvive nyore, asi isu tinokurudzira kuti munhu ange achitora vaccine chero yaanenge atora zvake.
Avanga vari nyanzvi munyadze utano Dr. Tinotenda Simemeza vachitaura vari parunhare vari muHarare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8pm. Muchirongwa ichi tirikukurukura nevechidiki nezvekupararira kwechirwere checoronavirus, tichitarisa nyaya yekuti chirwere ichi chiri kukanganisa sei upenyu hwevechidiki, kunyanya vanasikana munyika. Muri eZimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano. Muineni Mike Hove.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vatambira nhomba dzekudzivirira chirwere cheCovid-19 dzinosvika zviuru mazana mana kubva kuChina. sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reArtus rinopa hurumende svondo rimwe chete rekugadzirisa zvichemo zvevarairidzi. Hurumende inowedzera negore kurambidzwa kutengesa pamusika weZimbabwe Stock Exchange kwemakambani anoti Old Mutual nePretoria Portland Cement. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisen